hurumende dzemunharaunda yeSADC dzakatora matanho adzaiona kuti angamise kupararira kweCOVID-19. Matanho aya akafanana nezvekuvharwa kwemabhodha uye kumisa vanhu kufamba zvakakanganisa mashandira anoita ava vanotenga nekutengesera kune dzimwe nyika. VeForeign Commonwealth Development Office vakaona zvakakosha kuti vashande nebato reIOM muno muZimbabwe uye nekuZambia, Malawi nekuSouth Africa kuti vakurudzire masangano emainformal cross-border traders kuti vakwanise kuita basa ravo munguva yeCOVID-19.
Sei vakazofunga kubatsira vanotenga nekutengesa ivava?
Mabasa anoitwa neivava macross-border anoonekwa kuti anounza mari muno munharaunda inosvika kuma $17.6 billion. Saka veFCDO vakaona zvakakosha kuti vanhu ava vabatsirwe panguva ino yeCOVID-19 kuti varambe vachiita basa ravo zviri pamutemo, zvinovabatsira kuti varambe vachiriritira mhuri dzavo uye vachimisa kupararira kweCOVID-19.
Zvii chaizvo zvamunee muchibatsira nazvo vanhu ivava?
Zvimwe zvezvinhu zvatinoita muchirongwa ichi ndezvekubatsira avo vanoshanda vachitenga nekutengesera kune dzimwe nyika zvinhu zvinogona kubatsira kumisa kupararira kweCOVID-19, zvatinoti PPE, zvakafanana nemagloves, nemamasks uyezve nemasanitizer. Zvinhu zvakarezvo zvinopiwawo avo vanoshanda kumabhodha kuti vachengetedzeke pavanenge vachibatsirana neavo vanoita basa rekutenga nekutengesera kune dzimwe nyika.
Icho chirongwa chenyu ichi chiri kutambirwawo sei naivo vanotenga nekutengesa?
Chirongwa ichi chatambirwa nemufaro kubva kune avo vari kushanda vachiita mabasa ekutenga nekutengesera kunze kwenyika uye kune avo vanoshanda kumabhodha, vachiti izvi zvichavabatsira kuti vakwanise kushanda vachisimudzira mabhizimusi avo. Vane zvinhu zvinogona kuvabatsira kuti COVID-19 isapararire. Macross-border traders associations emuno muchirundu vatenda zvikuru avo vehurumende uye veForeign Commonwealth Development Office neveIOM nebasa ravari kuita. Basa iri richange richiitwa zvakare kuBite Bridge kufikiri notevera.
Mapoka api kana masangano api amuri kushandawo nawo muchirongwa ichochi?
Muchirongwa ichi chatiri kubatsira avo vanotenga nekutengesa kune dzimwe nyika, supporting informal cross-border traders in Southern Africa to do business safely in the COVID-19 pandemic. Chirongwa chatiri kushanda pamwe chete nemapato weIOM kuZambia, South Africa nekuMalawi. Mabasa ose atinoita muchirongwa ichochi anotsigirwa nebato reForeign Commonwealth Development Office yekuUnited Kingdom. Tinoshandazve zvakare nemapato eCustoms and Revenue, eTrade and Industry, neImmigration, neavo veWomen Affairs, tichiona kuti kunyanya-nyanya avo vanoita basa rekutenga nekutengesera kune dzimwe nyika vanenge vari vanhu vechidzimai. Saka tinoshanda nebato iri kuti tione kuti kodzero dzemadzimai aya dzichengetedzwe pavanenge vachiita basa ravo rekutenga nekutengesa.